setting with the register quota niger. Kwete zvekurwira umambo hip hop izvo ndokunzwa zviri kuitika panzapo. Aiwa ndosatsiri kuda izvo register kuvota. Adego
papana marova shut up hakuna chinonzi hip hop. Ndiani mambo garai pasi kweshai manga hamuna mari magara mufamba netsoka. This and that Bugatti. Unaiziya Bugatti one by one mirai mulai torai mabasa itai mawindi tsvagai mabasa holy who holy what holy water tinei nayo mdiwa who mdiwa we mdiwa akaita mbiri ne kiki what kiki we kika sina kana today watch wamunoti mambo kwete madhara anopfeka mitambo ndikabvidzana navo vanotiza mutambo ndochimhanya chinhu ichi ndini ndine chimuti dedzai Mr. Putiti takura moita unity